Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishano jita 6/2019. Zimbabwe yotarisa na nenzara inochikisa panguwa iyo vanhu vanodarika mamirioni manomwe vachida rubatsiro rwechikafu asi hurumende ichitadza kuisa mari yainotarisirwa kuisa homwe ye World Food Program. Sangano riri kubatsira Zimbabwe kupema chikafu chekuti vanhu vadye kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Dambudziko rekushayikwa kwemafuta epeturu nedhiziri roramba richinetsa munyika, vanhu vakawanda vachiswera vari mumitsetse pamagaraji vachida kutenga mafuta edzimotokari dzavo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC inoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo nepamusana pekuti commission iyi haina mvumo yekuenda kumatare edzimhosva nevanhu vainenge yasunga. Muri yenhabvu muZimbabwe youngana pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare pamabiko ekupemberera vatambi gumi nemumwe chete vakaita mashiripiti gore rino kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yenzara yatekeshera munyika. Hurumende ichinzi iri kutadza kuisa mari yainotarisirwa kuisa homwe ye World Food Program iyo iri kupemera Zimbabwe chikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.